Zimwe nyanzvi munyadzo dzoupfumi dzinoti nyaya yekuoma kwezvinhu munyadzo dzoupfumi yave kumanikidza kuti vamwe vabereki vamanikidze vana kusiyira chikoro panzira vachienda kunyika dzakapoteredza kunotsvaga mafuro manyoro kubotswana nesouth africa. Asi nokuda kwekuti mutemo wobvumidze vana vane makore ari pasi pegumi nemasere kushanda munyika idzi, Botswana yakanunura vamwe vavo ndokuvadzosa kumusha gore rapera. Gurukota rehurumende munharaunda nebudiriro yekumaruwa muBotswana vakuta outreach vataura izvi pamusangano vaita nevarimi pamwe nevanopfuya mombe muguta reFrancistown nhasi.
Zimbabwe munahatsila Botswana atile motropo ya Francistown.
Ndinokumbirisa kuti musashandisa vana vadiki mumapurazi menyu. Gore rakapera mapurisa edu akanonora vanhu vanobva kuZimbabwe 253 kubva mukushandiswa kwevana. Hazvina kunaka kushandisa vana vadiki, zvinosvibisa zita renyika yedu.
Vati vokushandisa vana vadiki kuvambunyikidza zvinokanganisa utano nepfungwa dzavo. Vachitsinira mashoko avautwesi, mutauriri wemapurisa muBotswana vati pekumutube vanoti vamwe vevana ava vane makore ari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemashanu vakadzoswa kumusha, asi vamwe vanoramba vachidzokera kunyika iyi kuzotsvaga mabasa.
Mapurisa emuBotswana akabatana nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Vakadzosera vana vanodarika 250 kuZimbabwe mushure mekununurwa mukushandiswa kwevana. Vamwe vacho vana vane makore ari pasi pegumi.
Vamutube vanoti zvinoda kuti ruzhinji rwuite muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende kuburikidza nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuitira kuti vana vasabatwe senhapwa.
Chinhu chodiwa kuti tidzidzisane nekuyeuchidzana kuti kushandiswa kwevana kutyora mutemo wenyika nepasi rose sezvakatarwa nesangano reInternational Labour Organization.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira muhabhoroni vatarisai mangezi vanoti Botswana yakasimbisa chibvumirano che182 cheILO cheWorld Forms of Child Labour Convention muna 2000 chinorambidza kushandiswa kwevana.
Pamutemo zvaino ichiri nani, ichiri nani pane dzimwe nyika, ichiri nyani ichiri kufolowa mutemo zviri nani. Dzimwe nyika dzemusouth africa hazvakati dzakatichere biti bozoraboda Botswana handika tikazvibvu tikati ive population ichiri low kazvibvuzakaa population ichiri low kaiziizi kukontrola zvinhu handiti temo yavo ichiri100%.
Mapanzi eUnited Nations anoti International Labour Organization neUNICEF anoti pasi rose vana mamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million vari kumanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.